Musangano kudinivu wakafamba zvakanaka. Zimbabwe senyika takanga tiripo chizoterera Director General achipa nhoroondo yekuti gore ranga rakafamba zvakadii. Zimbabwe tikarespondawo tikataura especially nyaya dzeemployment neissues dzeclimate change. Tikakontributa munyaya dzese dzanga dzichifamba nebasa vashandi vashandirwi nehurumende. Saka musangano uchiri kuenderera mberi hausati wapera. Inini saminista pangu panga pakakwana, saka ndakatodzoka ndakumusha.
Asi Honorable Mupfumira wamwe anenge wanga wachichema chema kuti chikwata changa chimirira hurumende chinenge chakati kurei, nyika isina mari.
Hachisi chokwadi. Musangano uyu ndionetwa kamwe chete pagore inobatanidza nyika dzese. Delegation yakaenda haina kusiyana neinoshienda makore ese. Kunoenda minister semutungamiri weminista, kunoenda OTC, Office of the President Cabinet, Deputy Secretary vachinonzwa zviri kukurukurwa nekupewa mazano kuitira kuti zvatinogadzirisa kuno zvipindirane nezvinodikanwa nenyika yose neILO. Pakaenda miriri Public Service Commission. Public Service Commission is the biggest employer in the country at the moment. Saka chairman Public Service Commission anofanira kuti aende achinonzwa zviri kutaurwa maererano nezvekushandirana nekushandirwa. NASA kune nyaya dzesafety ende chi NASA iorganization inobatwa nevashandi vashandirwi nehurumende ende ndo vanobata nyaya dzesocial security. Inova imwe issue hombe yesocial security nechidiscussa kudiniva and that has happened all days. Hapana chitsva chaitika ipapa. And then vashandi vaunions ZCTU yanga ine vanhu vayo vairi vakaenda. Ethics Council yemacivil servants president wacho akanga aripo, ndatosiya variko, vanovirira maticas variko. Saka trials am concerned is a very mean delegation. Takatoridisa maoficials anobva kuministry and you can see ndingatodzoka chairman secretary rakatoenda paapaya chiti chii chinofanira kuti tiende tiri lini. Saka zviri kutaurwa nesocial media ndikakwanisa kuti ndiitaurirane nazvo hachina kudelegation haina kuita unusual. It's quite a normal delegation kungoti this time all arms of government, all arms dzemaunions dzinoenda kuti vanonzwa kuti zviri kufamba sei maererano nenyaya dzelabour. Ndozvandingakwanisa kutaura paarizvino.
Ko zvanga zvichimbo gunun'unwawo
nevaimwe nyaya issue nyaya irimwe issue iripo ndeyekuti tichibva kuno tinge tichitaura setripartite handiti isu takabva kuno takasunga sehurumende nenyika. Tasvika ikoko pane vakada kuti Zimbabwe iiswe palist yemaoffenders, tikatomboiswa paprovisional list. Asi tichinzi handi tine first grader muzimbabwe handigoende kuti kwai kwairi first grader muzimbabwe. But takazoongororonza kwapasina nyaya saka tadziswa palist. Tisina kufadza vaya vanga vamboita kuti tiiswe palist. But ndo zvinongoitikawo makore ese kuti munogona kuiswa palist isingafaniongi muri palist. Vanenge vaonekwanzi vanokodzera kuramba vari palist vanoramba varipo. And the first time Zimbabwe yatisiri palist yemaoffenders
angati Zimbabwe iswe palist iyi ndiani naimbumira?
Haisi hurumende andingangotaura kuti haizi hurumende because anenge akuzaniri apa ndini. But nyaya yanga ichaurwa ndeyekunzi kuzimbabwe kune false labour. Kuti nditi false labour kupi kwacho ndakushaya.